This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tunosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gumiguru 28 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana vanopona nepaburi retsono kukandwa mujeri zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza mitongo yematare.
Zimbabwe yoparura chirongwa cheupfumi zvichitevera mushandira pamwe wehurumende nemaindustry.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muLondon chokwikwidza zvine mutsindo pamibayiro yeBlack Entertainment Film, Fashion, Television and Arts Awards.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rawana nhasi muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana vaine mhosva yekuzvidza matare eSupreme Court neHigh Court. Dare iri ratongera vaTomana kuti vakandwe mujeri kwemazuva makumi matatu. Asi dare iri razosendeka mutongo uyu parutivi richipa vaTomana mazuva gumi ekuti vasazvidze dare zvakare. Izvi zvinoreva kuti vaTomana vakazvidza zvakare dare zvavaudzwa nedare kuita vanenge vokandwa mujeri kwemazuva makumi matatu. VaTomana vanga vachiramba kuchuchisa kana kutendera vamwe kuti vachuchise nyaya mbiri dzanetsa munyika kwenguva yakareba. Yekutanga ndeyekuchuchisa amai Jane Mutasa yeuori vavanonzi vakaita kutelesewo muna 2010 pamari inosvika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru zvemadhora.
Nyaya yechipiri ndeyenhengo yedare reparamende yeZANUPF inomirira Bikita West vamunyaradzi kereke yekuti vakabata mwana wehama yavo Chibharo kumba kwavo kuMount Pleasant muHarare muna 2010. VaTomana vanzi vape mvumo magweta ekuti achuchise nyaya iyi kana kuti Certificate of Private Prosecution. Hatina kukwanisa kubata vaTomana sezvo vanzi nehofisi yavo vabva vasimuka vakananga kuRussia kubasa rehurumende. Asi tabata gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa Chibharo navakereke vaCharles Warara.
Hongu vanzi vaite izvozvo nedare vaite kuti tiende kukoti kunotongwa mhosva yevakapomerwa mhosva yekurepa yechibata Chibharo mwana neimwe yanga iripo panyaya iyoyi yekutelefilm. Saka zvozoitwa nekoti ndezvekuti vativo vaTomana vakwanise kupiwa zvavanga vachikumbira. Vanzi vachipe magwaro iwayo mazuva gumi asati apfuura. Kana vakasadaro zvarehwa zvisinzizvo zvichareva kuti vachafanirwa kuendeswa kutorongo zvaizvo kuti vachasungwa kana vasina kuita izvozvi mumazuva vanokwana makumi matatu.
Izvi zvakakosha zvakadii munhoroondo yezvenyaya dzemutemo munyika?
Hongu zvakakoshesesa nokuti yanga yatoitafanika tsika yekuti vanhu havachateereri mutemo. Ndinongoti ndizo kuti dare rataura nezvekuti semunhu anenge ari muhurumende pane chikamu chemutemo weConstitution yeZimbabwe inotaura kuti vanhu vese vanoshanda muhurumende vanofanirwa kuteerera mutemo kana wekoti. Kana vakapiwa judgment yekoti vanofanira kuiita. Saka panzi ipo nedare zvakaitwa navaTomana hazvibvizwi nokuda kwesection yemutemo iyoyo inotaura kuti vanofanirwa kuita zvinenge zvataurwa nedare kana vakapiwa kotodza vanofanira kuzviita.
Gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa Chibharo navamunyaradzi kereke vaCharles Warara ava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari paRunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America.
Zimbabwe mangwana iri kuparura gwaro rekutanga munhoroondo yenyika rinotarisa nyaya dzezveupfumi. Gwaro iri rinonzi National Economic Competitiveness Assessment Report uye riri kuparurwa nesangano reNational Economic Consultative Forum. Sangano iri rinounza pamwe chete hurumende nevemabhizimusi. Asi rwendo runo hofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inonzi ndiyo iri kutungamira mabasa aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nemamiriro aita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi, vamugabe nezvipangamazano zvavo vava kupindira muzvirongwa zvekugadzirisa upfumi.
Mashoko aya akatsinirwawo nasachigaro wekomiti yeZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira, avo vakaudzawo Studio 7 kuti vave kushanda zvakasimba nehofisi yavamugabe mukuedza kukwezva vemabhizimisi ekunze. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakatungamira mukunyora gwaro iri uye vari mudzidzisi paInvest of Zimbabwe mubazi reGraduate School of Management Dr. Gift Mugano. Tatanga nekuvabvunza nezvegwaro iri kuti rakakoshei.
Gwaro iri rakakoshera pakuti mukaona matambudziko atinawo munyika muno dei kuti nyika yedu haisi kukwanisa kugadzira zvinhu zvakachipa zvinotengeswa kunze kwenyika. Pari zvino tirikushandisa mari yekuAmerica inonzi $ and munhu yese ari kuziva kuti tione mari iyi munyika muno hatikwanisi kuiprinda zvitaita kudhara. Tinofanira kutengesa zvinhu kunze kwenyika. Saka gwaro iri riri kudunun'udza matambudziko ane Zimbabwe kuti ndepapi patikutadza kugadzirisa kuti nyika ende mberi. Saka takabuda nenhau yemagetsi. Magetsi ari kukanganisa production maindustries. Makambani haakwanisi kuenda mberi vachishandisa magenerator. Takabuda futi nenhau yekuti nyaya dzezvigadzirwa zvedu zviri kudhura nenyaya yekuda kwemvura. Marete auchiuchitikadzi akawandisa kupfuura une dzimwe nyika. Tikaona kuti mataxis muripo inoenda kuhurumende yakawandisa muZimbabwe chiri pachinhanho chakaipa chakanyangara tichitarisa nedzimwe nyika. Saka kana tichida kugadzisa upfumi hwenyika tinofanira kutanga taona semunhu anoenda kuchipatara. Kana usi kuziva kuti mwiri rako rakuzwa mushe unoenda kuchipatara unotorwa x-ray nachiremba poitwa ripoti yekuti ndo zvirwere zvaunazvo. Saka zvirwere izvizvi ndo zvatiri kubuda nazvo muripoti.
Asi gwaro ramuri kunyora iri rakasiyanei nemamwe atiri kumboona ari kutaura nezvemamiriro akaita zvinhu imo muZimbabwe.
Pane magwaro auyirwa nebhenge repasi rese rinonzi World Bank neimwe ungano inonzi World Economic Forum iri kuSwitzerland. World Bank bhenge repasi rese rinonga richitaura kuti muZimbabwe mune dambudziko rekutanga makambani. Ndo nyaya huru iripo. ReWorld Economic Forum rekuSwitzerland rinonga richitaura zvekuti Zimbabwe mashandiro ehurumende machandire makambani kuti ari kukanganisa papi pakuita kuti nyika ende mberi tichienzanisa nedzimwe nyika pasi rese. Asi harizotauri kuti udhamu nekuti vaiuya pasi rese. Saka munoona kuti nyika imwe naimwe inonga ine mapeji maviri anonge anyora zveZimbabwe. Saka hazvina kudhama kuti redi rine mapeji anosvika dhamu. Saka rinonyatso kudanimita panapa neapa nezvasiwa nezvemamagwaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano ndiwo vakatungamira chirongwa chegwaro reNational Economic Competitiveness Assessment Report. Vanga vachitaura vari parunare muHarare. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Bepa naure dzeZimbabwe neramira kudhinda nhasi richiti rapinda panguva yakaoma sezvo risisina mari yekuenderera mberi nekudhindisa. Asi mupepeti waro waWilf Mbanga vanoti vacharamba vachiburitsa nhau padandemutande kana kuti paindaneti. VaMbanga vakatanga bepa nhau iri muna 2005 richidhindwa kuUnited Kingdom rikazodhindwa zvakare kuSouth Africa risati rapiwa rezinesi rekudhinda riri muZimbabwe. Muna 2007, rori yakanga yakatakura bepa iri yakapiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Pari zvino, vanhu vakawanda kumaruva vanga vachipiwa bepa iri pachena. VaMbanga vatenda kuti vanhu vanga vachishandira bepa ravo uye vanga vachitsigira nemari pamwe chete neveruzhinji vanga vachiriverenga. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 ataura navambanga pamusoro pezvimingamupinyi zvavari kusangana nazvo.
Chikonzero chaita kuti titore danho iri ndechekuti zvinhu zvatiomera kuZimbabwe. Vanosh shambadza zvinhu zvavanotengesa maadvertisers vari muZimbabwe vachiti vanotya hurumende kuti vaise maadverts avo mumanewspaper vanofunga kuti ivo haadikanwi nehurumende. Isusu taigovera vanhu mahara manewspapers mumaruva, nokuti vanhu vari mumaruva vazhinji vacho havakwanisi kuwana mari yekutenga newspaper. Tichitengesa mashomanana mumaguta ndomune vanhu vane mari, asi mari inotengwa netengeswa newspaper haikwanisi kana kubhadhara munhu mumwe chete zvake anonyora nawo. Saka tadisaidha kuti kwete, tochimisa. Asi hazvireve kuti pepa rabva ramira zvachose. Tinenge tine kune avo vane makompyuta vanogona kuwana kuverenga pepa iri muinternet, kana vane masmartphones vanogona kuhanyawo kwati kubva kuZimbabwe. Saka icharabva riripo pepa paindernet.
Muri kunzwa sei vambanga tichitarisa kuti manga muchidhinda vepanhau iri kwemakore akawanda, tichitarisa zvekare zvimhingamupini zvakawanda wanda zvamanga muchisangana nazvo?
Zvinhu zvinorwadza nokuti chokutanga taachiziva kuti ranga chiverengwa nevanhu vakawanda. Kechipiri ndo zvatanga tichiita nemwoyo wose, tichiziva kuti kune vanhu vakawanda vakatarisira kwatiri kuti vanzwe kuti zvii zviri kuitika munyika. Saka tatora chinhano ichi, zvakangofanana nemunhu wafirwa nemwana, unotanga kushushikana. Saka patiri zvinezvi tiri kushushikana nokuti newspaper iri ndoranga riri semwana kwatiri, mwana watakasvara.
VaWilf Mbanga ndiwo mupepeti webepanhau reZimbabwe, vanga vachitaura parunari namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa.
Ini ndini Blessing Zulu. Svondo rino ndichange ndichikupai hurukuro nezanu PF uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi tine hurukuro nevakafanobata chigaro chemutauriri wechikwata chePeople First varugare gumbo. Mangwana tine hurukuro nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vateereri, musakanganwe kuteerera hurukuro dzedu idzi. Bato revakambotungamira hurumende yeZimbabwe Rhodesia muchakabvu Bishop Abel Muzorewa reUnited African National Council kana kuti UANC rinoti rinowirirana nenyaya yekuti mapato ese zvematongerwo enyika muZimbabwe aise musoro pamwe chete kuitira kuti agadzirise zviri kunetsa munyika sezvo hurumende yeZANUPF yatadza kuita izvi. Mutori wedenhau Ivan Chivera anoti panyaya inotevera.
Vakasarudzwa kutungamira bato iri muna 2010 zvichitevera kufa kwavamuzorewa vaNesbet Mutengezanwa, vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zviri pachena kuti hurumende yava Mugabe yatadza kutonga nyika uye zvave kuda kuti vanhu vose vaise musoro pamwe.
Saka tikukumbira kuti Mugabe adeidze all political parties dzese dziri muno muZimbabwe, tigare pasi tiite look forward, titarisire zvatimagadzirisira ngaite Zimbabwe ega pache zvake atadza.
Vataurawo kuti mapato ese zvematongerwo nyika anofanira kupiwa mukana wekuva munhaurirano dzekugadzirisa nyika.
Toda kuti vanhu vaone nekuongorora kuti uyu angakwanise here chii chaakamboita. Fanika isu takazviita, tisu takakwanisa kukonvinza Ian Smith kuti tiite one man one vote. Tadzokazve zvakare kuti Zimbabwe idzokere muhuchi nemukaka zvinotoitwa neUNC.
Pavabvunzwa kuti chii chavangape vana veZimbabwe, vaMutengezanwa avo vange vaine vamwe vakuru vakuru mubato ravo vakaita semutevedzeri wavo vaPesi Chigodora pamwe nomunyori webato iri vaAlifios Mapuranga, vati mumasvondo mashomanana vachaparura urongwa hwekusimudzira upfumi kana bato ravo rikawana mukana wekutonga. Vatiwo kunyange hazvo bato ravo range risiri kupinda musarudzo dzapfuura, rine vamiriri mumatunhu ese munyika uye ndiro bato rega rinonatsonzwisa vaMugabe nebato ravo sezvo vakashanda vese panhaurirano dzakaunza rusununguko munyika dzeLancaster House dzakaitwa kuBritain. Zvichakadai, vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati havaoni bato reUNC richinyanyoita mutsindo sezvo rakakundikana kunyange vamuzorewa vaiva vapenyu.
Bato ravamuzorewa handi wisi isi kuti zvaka mira sei tikatarira ipati yava nenguva isingazikamwi kuti iri kuita chei kudawo zvavari kuda kuzama kuitavo kuda kuwana chichansi chekuti vapinde kuda zvimwe kuti vangawanavo something asi sokuona kwangu harisi bato ringanzi rine vanhu
vatiwo nhaurirano dzekulangesta dzakaitwa kare chose uye bato rezanu pf rasanduka zvikuru kubva ipapo zvichakadai mutauri wenational assembly vajacob mudenda nhasi vayambira nhengo dzedare iri kuti vachatora matanho nenhengo dzinotadza kuuya kudare sezvo izvi zvave kukonzera kuti dare ritadze kuita basa raro pane dzimwe nguva nekuda kwekuti nhengo dzinenge dziri shoma vazivisawo dare iri kuti makurukota mazhinji aitadza kuuya kudare kuzopindura mubvunzo akakumbira ruregerero uye vakatambira zvichemo zvavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weIvory Coast vaAlassane Ouattara vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa nesvondo. VaQuatara vava kupinda mutemo yepiri vachitonga zvichitevera kuwana kwavakaita mavhoti anosvika 83.66% vachikunda mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational for Coalition for Change.
Vakuru vakuru vemudunhu reZanzibar muTanzania varamba kutambira zvakabuda musarudzo yakaitwa nemusi wesvondo danho rinoonekwa nevamwe serichavhiringidza zvakanyanya urongwa hwesarudzo dzemunyika iyi. Komisheni inoona nezvesarudzo muZanzibar inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo nekuti pane kutyorwa kwemirawo inobata sarudzo kwakaitwa. Sachigaro wekomisheni iyi vaJecha Salim vati sarudzo dzemuZanzibar dzinofanira kuitwa patsva. Kunyange hazvo Zanzibar ine kuzvitonga sarudzo dzinoitwa mudunhu iri dzinosanganiswa nezvinenge zvavhotwa muTanzania yose.
Vakafano bata chigaro chemutauriri wechikwata chePeople's First varugare gumbo vanoti upenyu hwevaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joyce Mujuru huri munjodzi nekudaro vanofanira kuzvidzivirira sezimai renyuchi. Vagumbo vanoti amai Mujuru vachaburitswa pachena chete kana nguva yakwana yekuti vange vachiparura bato ravo. Vamwe vanhu munyika vari kushora mai Mujuru vachiti havasi kuratidza utungamiri nenyaya yekusabuda pachena vachitaura pavamire.
Asi vagumbo vanova gamba rehondo yenyika uye vari ivo munhu asara pane vaive mudare rechimurenga vanoti semunhu akarwa hondo vane ruzivo rwakakwana rwekuziva pekuburitsa vatungamiri. Tataura navagumbo mukuenderera kwedu mberi nekutaura nevemapato ose ezvematongerwo enyika nezvemamiriro akaita zvinhu munyika.
Inogadziriswa kana musangano uripo wabva navatungamiri vavo nekuti hazvichamachiri zuva nezuva vanhu vanochema nenzara nekushurugudzwa. Saka mungafambisa nyika sei kana kune zvinhu zvakaita saizvozvo? Mumetsitsidzirei vanhu kana muchiziva kuti muri right? Mumeifoseredze vanhu kuti vaende kubarandi zenyu namamiting zenyu. So hakuna chinhu chinombofanira kachinyika blessing itaaderio tange tiri mustrangle tava tiri maministers and the situation yakangofanana. Vanhu vanoita vhendi mauniversity graduates anodetekara vanogora vachinda pamusika nokuti havana chokubata. Isi tiri kuti henwe maneta and hamuchina idea zvekugadzira nyika dzeZimbabwe. Yezvezvezi indai musiye vamwe vangwe nazvo vanozvikwanisa.
Asi imi sechikwata chePeople First mune zvamuinazvo here zvamakanyorawo zvamuri kuti izvi ndo zvinokwanisa kunge zvichibatsira nyika.
Tine blueprint yedu yatinoti build. Saka this is for instance cabinet yedu yakakurisa. Ngatiitei cabinet yavanhu vashomanene. Tisevhe mari inokwanisa kushandisiwa either kumahospital kana kuchikoro kana kuti kuku. Tikati mafoni members akawandisa haana rimwe basa ravanoita vanhu vanongotakurawo. Atiridyusei zvinhu izvi. Tikati tinoda kuti ticreate environment inoita kuti maforeign investors atende nyika mene. Vanhu vanga kuizvidza kuti saizvii vanhu vachishungurudza vanhu vachirohwa vachiintimidatewa and so on. Havangauyi ko ivo vanorihevhudza kuti ko why vanhu vachingavi kuzoinvesta muzimbabwe. Maministers anotaura zvakasiyana-siyana zvavo anotaura izvi. Munangagwa anotaura izvi. Chinamata anotaura izvi. Mungairana sei nyika dzakaita saizvozvo. Kana muchida kuti zvinhu zvange zvakanaka ndezvekuti mapolicies enyu ngaave anotsvigwa nomunhu wese. Vanhu votaura ne-one voice. Anoda kutaura nemavoices akasiyana-siyana.
Asika vamwewo vari kuchema-chema vagumbo kuti amai mujuru havasi kuratidza utungamiri nekuti havasi kubuda pachena kuti vari kuda here zvekupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti havasi kuda.
Aiwa, isu tinoziva mafambisigo anoita nyuchi. Nyuchi dzine zibai raaro. Tiri kugara kunyika iri very dangerous. Saka munofanira kumirikashuwa kuti zibai renyure enyuchi rakaprotektiwa. Asi richabuda pachena nhamba yasvika yekuroti yeduwe ngatichibvai panotende kunogara pane imwe nzvimbo. Tozvinoitwa navanhu vakangwara. Takagwa rusununguko isu. Hauzaingobuda uchingomaya kungotaura zvaunotaura. No, munoplana kuti toita sei maservices achashandisa ndeapi. Ene ndozvinoita navanhu vakangwara. Haikonai zvekuti mungomunga nhasi kuti kwandakangapati. Ndakudai haiwa tinomobhilaiza vanhu pasi.
Asi panozosvika 2018 vanenge vabuda here pachena muchiumba bato?
Haiwa 2018 iyonai blessing tichabuda pachena kana nhambo yasvika.
Tochitarisawo iyo panyaya dzezvematongerwo enyika pane vamuri kumbotaura navo here vamwe vanopikisa kuti muite mhondera pamwe chuma chomuzukuru?
Tinotaura nevakawanda zvikurukuru. Totaura namapato akasiyana-siyana. Tinotaura nevendct vanotsvangirai. Totaura navanabiti vanadhavengwa vanamakoni. Tinotaura navo
vakafanobata chigaro chemutauriri wechikwata chePeople First varugare gumbo vari parunare mugweru. Kana muchida kuteerera hurukuro yakareba panyaya iyi endai paFacebook page yedu yeVOA Shona kanawo pawebsite yedu www.voashona.com.
Zvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, amai Cynthia Masiwa Mukoko vakadomwa kuti vapiwe nechishano mubairo wekuvaremekedza nemabasa avo avari kuita munharaunda yavagere muLondon. Mubairo uyu ndeweBlack Entertainment Film, Fashion, Television and Arts Awards. Amai Masiwa Mukoko vari kupiwa mubairo uyu kuburikidza nemabasa avo ekubatsira kwavo vazhinji vevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kugadzirisa ugaro hwavo pamwe nekutsvaga mabasa muBritain. Gatinzwe hurukuru yataita navo.
Mainly they could recognize on our diaspora varukita great things within the entertainment industry. But this year varukita something different whereby varuku pump airo as well kune vanhu varukubatsira ma communities avo.
Saka imi amai Mukoko mapinda papi chii chamuri kubatsirawo nacho muma community kana kuti muri mune zvekutandadza vanhu here zveentertainment?
Aiwa, kana entertainment handiko ako, even though ndichimba mbijana, ndinongoziva zvekuimba zvekuchurch. Asi from awards awa, I've been recognized for female young leader of the year. And vari kundirecognize for the work that I do now because ndeita basa reku, what we call community organizing, kuteerera kuma communities edu kuti tinzwe kuti what are the issues ari kuaffecta vanhu diaspora. So kunokuga ukasvika, it's not easy to settle down about it says Zimbabwe. there is a process in enda through one whereby mfana ombo ntanga ombo notuaka mapepa ombo saka maloya noku mirira kutubumi zogara muno. Saka for the past 4 years, I have been working nema teams and a negotiator with the government kuti achiji ma policies awo when it comes to the immigration.
Saka munongo shanda ne vanobva ku Zimbabwe chete here kana kuti vanobva kunyika dzakasiyana siyana?
Avakambo ku Zimbabwe chete sanobva kunyika dzakasiyana siyana because immigration inyaya ino affect on the west whether unobva ku Canada unobva ku Australia or whether unobva ku Nigeria or whichever place you come from. It's about my policies. Once you can change a policy is for the benefit of one west. Saka you're talking about the whole migrant community.
Pane matambudziko akawanda anosangana nevanhu vanenge vaenda kunze kwenyika. Mazhinji amuri kushanda onawo imi amuri kuzobatsira vanhu ava ndeapi?
The main one, I'll say the biggest win I've worked on so far was the kuti paunosvika kunoko kana usina mapepa, madocuments ekuti unobvumidzwa kugara kunoko. Usually unogona kuti family inogona kutorwa yoiswa mudetention, makaita pange semprison. So when that happens, kanari family vaitora nevana. You can imagine kuti kana muna mwana even a 5 years old aitorwa, you know, oiswa mujere as well. Saka I worked on that for almost 3 years together ne organization inonzi Citizens UK. Tika negotiate na David Cameron prime minister kunoko. Tika negotiate na deputy prime minister inonzi Nick Clegg. Basically tika negotiate na political parties ese vinongo ma ministers immigration wakuru wakuru kunoko kuti tisope that practice for about more than 3 years, and now by law you can't detain mwana because hana mapepa. So that's one of the biggest issues that I've worked on, but there are so many other ones like nyaze mabasa ndobatsira vanhu kupinda mabasa ndoshanda nema employers as well kuti vacreate mabasa and looking at kuti vanorecruitawo sei.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe amai Cynthia Masiwa Mukoko vari parunhare muBritain kuLondon.
Sangano re Rotary Club of DuPont Seco remu Washington DC muno mu America riri kubatana ne Rotary Club of Harare mukutsvaga mari yekuvaka zambuko rekubatsira vagari vekwaMurewa kuti vana vavo vakwanise kuenda kuzvikoro kana mvura yanaisa. Zambuko iri rinoda kuvakwa muna Shava Nove, uye chikoro chiri kutarisana nedambudziko iri ndechemhondoro, icho chakakumbira rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata muzvare Omega Taonezvi avo vanoshanda neRotary Club kuti tinzwe nezveurongwa uhu.
Sechizvarwa cheZimbabwe uye mugari weDC, ndinofara zvikuru ndichiona sangano reRotarians reDupont Circle remuno muDC richiita zvinhu zvakadai zvekukurudzira nyika yedu uye zvekubatanidza vanhu pamwe chete kuti tibatsirane tichienderera mberi.
Zvakakosha sei kuti pange pane zvirongwa zvakadai zvinounganidza zvizvarwa zveZimbabwe vachiedza ivo kuunganidza mari yekuti vabatsire vamwe vari kumusha?
Zvakakosha zvikuru nekuti kazhinji kacho tinoona vanhu vanobatsira vari vanhu vanenge vari vasiri vekuZimbabwe, but izvi zvakanaka zvikuru kuti tiona isusu pachedu tichiungana pachedu tichibatsira nyika yedu. Saka zvakanaka zvikuru, tinozvikurudzira ende tinoda kuti zvirambe zvakadai.
Imi tinoonawo munoshanda nerimwe sangano rinobatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouthern Africa, titsananguriro kuti pane zvamakaronga here gore risati rapera zvamuchange muchiita kubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Gore rino takaronga kuita networking event. Networking event iri kuironga kuita gore risati rapera mwedzi unotevera uyu, kuti tiungane pamwe chete tichipanana mazano mumabasa kuti tioita sei kuti tienderere mberi matinosevenza uye mucommunity matine takagara, kuti tizivanewo since tiri kure kure nekumusha tinoda kuti tizive vamwe vekunyika yedu vanenge vachigara muno munzvimbo yatinenge tiri.
Muzvare Omega Taonezvi vachitaura vari muWashington DC naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Vateereri, musakanganwa kuti chirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa chirongwa chekuongorora vanhu kana vaine HIV chiri kuitwa munyika. anokuoneka indini Jonga Kandemiri.
Neni Blessing Zulu, toksia imina mavlas mhlanganya uye na Chris Gande munaudze chirungu.